Vachivhura zviripamutemo musangano wekuziya matambudziko nezvimhinga mupinyi zviri kutadzisa kubudirira kuafrica weafrican economic conference muhaboroni kutaguru rebotswana nemuvhuro vaboko vakati kutsuura nako vatungamiri kwakakosha.
We will be our own worst enemies if we do not step up, call each other out where we have to as leaders, and this has been one of the problems.
Vatungamiri zvakakosha kusipote tichitsuurana nekuti tikasadaro tinenge tazvisi
kurudziro iyi haisi itsva. Vaimbova mutungamiri wenyika yasouth africa vatabombeki nevaive mutungamiri wenigeria vaolusegun obasanjo muna 2003 vakaparura chirongwa chekuti vatungamiri venyika dzemuafrica vapote vachitsuurana nekudzoredzana kana kuti african peer review mechanism. Izvi zvaiitwa kuti africa igadzirise matambudziko ayo kwete kuda kumirira vabva kure. Sezvirongwa zvakawanda zvaafrican union zviri kuratidza kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Vaboko vakatiwo hondo dziri muafrica dziri kudzorera budiriro kumashure.
Ending armed conflicts which hinder development.
Kupedza hondo dziri mudunhu redu chinhu chakakosha nekuti zviri kudzorera budiriro kumashure. Vamwe vari kumanikidzwa kuenda muupoteri uye vamwe vanosara nemavanga.
Sangano remaamerica reafrica center for strategic studies rakazivisa mugwaro rakaburitswa muna gunyana gore rino kuti vanhu vemuafrica vanodarika mamiriyoni makumi mana vakamanikidzwa kuenda muupoteri nekuda kwehondo. Chizvarwa chezimbabwe chinogara muguta refrancis tauye chichirarama nechamuka inyama vathompson gachange vagamuchira kurudziro yavaboko nemaoko maviri.
Saka isu hatifani kurarama upenyu hwekungovanherera munyika dzevamwe. Isu toda kudzokera kumusha towako Zimbabwe yedu, asi tinotya but kutya kwacho kuchapera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kwaUniversity of Botswana Dr David Mandianike vanoti shuro yavaboko inogona kunge yavapedzwa nekuitika nekuti kwava kusarudzwa vatungamiri vatsva vakati wandei mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC.
SADC mune mhepo yavhuvhuta munyaya dzematongerwo enyika. Tiri kuona vazhinji maopposition parties vari kuuya vachipinda sera zvigaro. Pane mukana wekuti pachangoita vechidiki vaakuramba vachiuya oro maopposition parties aakuramba achiuya achizochallenja maexisting political parties which have been fairly dominant political parties.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kutsuura kunoti netsei sezvakabuda musarudzo yemuzimbabwe gore rapera apo vaongorori vesarudzo vesadek vachitungamirwa nezambia vakati sarudzo dzainge dzisina kufamba zvakanaka. Zimbabwe nezambia dzakabva zvawe makara asionani. Asi muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pauniversity of zimbabwe valazara sauti vanoti kurudziro yavaboko haichinyore sezvo nyika dzichiti dzakazvimirira.
Nyika nenyika dzine mafambisiro adzinoita zvinhu zvayo kana takatarisana nezvematongerwo enyika kana takatarisana nezveupfumi hwenyika. Saka dzimwe nyika hadzibvumidzi kunge dzichipindira munyaya idzodzo.
Vasauti vati pakafanira kunge paine kuremekedzana pakutsuurana kwacho. Vakawanda vanoti kutadza kutsuurana ndiko kunopa vamwe kuti vashore zvakanyanya masangano akaita seafrican union nesadec. Musangano waafrican economic conference wakarongwa nebanga reafrican development bank rakabatana nesangano reeconomic commission for africa kana kuti eca nereunited nations development program kana kuti undp. Ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo.